Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kurume 5/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chekutanga chatinonyanya kuvavarira kuti muzvare mamombe vabude muusungwa vatongwe vachibva kumba kwete vachibva muturongo. Nokudaro tatoita mapepa ese anotaridzwa pamutemo mangwana tichange tichimakanda mudare rehaikoti.
Nengwe MDC inomirira kuwadzana East mudare reparamende vachauton huende vanosungwa nemapurisa nhasi, ukuwo imwe nhengwe yebato iri muzvare Joana Mamombe vachiendeswa kuchikurubhi remand prison, vose vachinzi vaida kupirigura hurumende yava Munangagwa.
Ndinoona sekuti zvitangoita kuti zvinhu zvirambe zvakaomera Zimbabwe, nekuti zvirango izvi zvinoratidza kuti America haisati yavimba kuti Zimbabwe yafamba matanho airi kuti iyo Zimbabwe yafamba.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanowedzera zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nerimwe gore. Mumwe murume opora chirwere cheHIV AIDS kanoyo kechipiri izvi zvichiitika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Tewedzeri wasachigaro weMDC vachimirira Harare East muNational Assembly vatenda ibiti nasi vakumbira mutauriri wedare iri Advocate Jacob Mudenda kuti vachengetedze nhengo dzeparamende, vachiti nhengo dzedare iri zvikuru sei kubva kubato ravo dziri kusungwa nemapurisa izvo zvave kukanganisa basa radzo pamwe neparamende. Izvi zvaitika apo miriri wekuwadzana East vaCharlton Wende vasungwa apo vapinda munyika kubva kuNamibia uko vanga vari. Godin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vabiti vaudza vaMudenda mudare nhasi kuti kubvira muna Nyamavhuvhu gore rapfuura kusvika pari zvino, pane nhengo dzebato ravo dzinodarika 10 dzasungwa nemapurisa dzichipomerwa mhosva dzine chekuita nezvesarudzo dzegore rapfuura, uye ivo semukuru weparamende vanofanira kuona kuti nhengo dzedare ravo dzakachengetedzwa. Vatiwo nhengo dzeparamende dziri kusungwa nenzira dzinodzikisira chimiro chedare iri, uye vati zvavi kukanganisa basa reparamende.
Honorable Speaker, ndimi mutungamiri wedare rino. Dare rino rinofanira kuchengetedza chimiro chavo. Chimiro chedare rino chinochengetedzeka chete kana nhengo dzedare rino dzakachengetedzeka nekukwanisa kunge dzichiita basa radzo.
Vabiti vati kunyange hazvo nhengo dzeparamende dzichitadza, panofanira kuve nenzira ine chiremerera yekudzisunga nayo. Vati semienzaniso, mapurisa anokwanisa kutaura nevanokokera mapato ane nhengo muparamende, kwete kusungira munhu pamusangano weparamende, sezvakaitwa mumiriri weHarare West muzvare Joana Mamombe nemusi wemugovera wapfuura kunyanga. VaMudenda vati nhengo dzeparamende hadzisi pamusoro pemutemo, asi vati vanobvumirana vabiti kuti nhengo idzi dzinofanira kubatwa zvine chiremera kunyange padzinenge dzichipomerwa mhosva, asi vati kuti zviitike temo weprivileges act unofanira kusandurwa kuti unatsodoma matano anofanira kutorwa panosungwa nhengo yeparamende.
Honorable Biti is appealing for Honorable Biti varikuda kuti pave nenzira yekuti mapurisa abate nhengo dzinenge dzichifungidzirwa kuti dzapara mhosva. Saka tinofanira kusandira mutemo wedu wePrivileges Act todoma kuti nhengo idzi dzingabatwa sei nenzira ine chimiro chakanaka.
Sorry, our Privileges Act, so that it clearly states what Honorable Biti has said.
Vamudhenda vati kunyange vakanzwa kuti pane nhengo yeparamende iri kutsvagwa nemapurisa pari zvino, havakwanisi kurambidza mapurisa kusunga nhengo dzeparamende nekuti vanogona kunzi vave kukanganisa basa remapurisa. Vatiwo Muzvare Mamombe vakasungwa zvine chiremera mushure mokunge vaudza mapurisa pamusangano wavo kunyanga kuti nyaya dzekungosunga-sunga nhengo dzeparamende dzinovhiringa chimiro chenyika apo iri kuedza kunatsurudza ukama hwayo nedzimwe nyika zvekare.
And as they were leaving, they said, Iowa, Honorable Speaker, the Honorable Member and the Chef Wedu, they took her bag, they carried her bag themselves.
Vawende, vaendeswa kukamba yemapurisa yeHarare Central, uye pataenda pamhepo tange sataziva kuti vari kupomerwa mhosva yei. Dzimwe nhengo dzeparamende dzeMDC Alliance dzakasungwa kubva muna Nyamavhuvhu gore rapfuura dzinosanganisira vaBiti, Senator Morgan Komichi, vaAmos Chibaya, vaGodfrey Stole, vaLloyd Mukapiko, vaLivingston Chimina navaSettlement Chikwinya. Mune imwe nyaya, mumiriri weMangwe muNational Assembly vaObedi Gwamuguni vezanuPF vazivisa kuti vanoda kuunza mudare motion yokukumbira gurukota rezvemutemo kuti chikamu chebumbiro remutemo chinopa zvigaro makuma tanhatu kumadzimai pasarudzo chirambe chiri mubumbiro remutemo wenyika. Chikamu ichi chinoguma kushanda muna 2023. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Zvichakadaro, vanomirira Harare West muparamende vari nhengo yeMDC Muzvare Joana Mamombe nhasi vavharirwa mujere rechikurubhi kusvika pakuzotongwa kwavo musi wa19 kurume. Muzvare Mamombe vakasungwa kunyanga nemusi wemugovera mangwanani vachipomerwa mhosva yekuedza kufurira vanhu kuti vapidigure hurumende zvisiri pamutemo. Bato reMDC rinoti nhengo dzaro dzeparamende dzine nyaya dziri mumaoko emapurisa dzinopfuura 10. Nhasi zvakare imwe zvenhengo yeMDC muparamende ichimirira kuwadzana East vaCharlton Wende vasungwa panhandare yendege muHarare pavasvika vachibva kuNamibia. Gweta raMuzvare Mamombe vaObey Shava vaudza Studio 7 kuti chavanoda kutanga kuita ndechekuti Muzvare Mamombe vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Naizvozvo vaShava vanoti mangwana chitatu makuseni vanenge vari kudare guru redzimosva nemapepa ekuti Muzvare Mamombe vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vaShava kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Mutongi vabva vapa mutongo wavo vakati semaonero avo ivo Muzvare Mamombe vakaunzwa pamberi pedare zviri pamberi pemutemo vati ivo vagutikana kuti mapurisa kunyange zvavo vakandandama kutaura pamberi pedare nezuro asi vanogutikana kuti vakaita zviri pamberi pemutemo vakaita zviri pamurao mukuunza Muzvare Mamombe pamberi pedare. Mutongi vaenderera mberi zvekare vachiti kubva mune vhidhiyo rakataridzwa nezuro pamberi pedare Muzvare Mamombe vachitaura zvinoratidza kuti pane humbowo hunotaridza kuti vangangodaro vakapara mhosva. Nokudaro mutongi vati aiwa nyaya iyi ngaipuwe rimwe zuva rekuti inodzoka mudare yozoongororwa kuonekwa kuti pane mhosva yavakapara here kana kuti hapana.
Mava kutora danho ripi?
Chekutanga chatinonyanya kuvavarira kuti Muzvare Mamombe vabude muusungwa vatongwe vachibva kumba kwete vachibva muturongo. Nokudaro dare ratanga tiri mariri iri remagistrate court harina masimba ekunzwa chichemo chedu chekuti vatongwe vachibva kumba. Dare rine simba rekunzwa nyaya yakadaro iHighcourt, dare reHighcourt yeZimbabwe. Nokudaro tatoita mapepa ese anotarisirwa pamutemo mangwana tichange tichimakanda mudare reHighcourt tichikumbira kuti vatongwe vachibva kumba.
Saka apa muchadzokera rini kudare redzimhosva?
Tiri kudzokera kudare redzimhosva kumagistrate court musi wa 19 March apo tichange tichinonzwa kuti vana muchuchisi vagadzirira here kuti nyaya itange kunzikwa kana kuti vachange vachikumbira mamwe madates vachiti hatisati tapedza kugadzirira. Asi isusu kurutivi rwedu namuzvare mamombe takagadzirira kuti nyaya inzikwe taita zvese zvinodiwa kuti nyaya inzikwe. Chataa kuda pari zvino ndechekuti vatongo vachibva kumba.
Saka pari zvino vanenge vakachengeterwa kupi?
Pari zvino vaendeswa kuchikurubhi kunochengetedzwa vechikadzi vanenge vari musungwa.
Avo vanga vari gweta rinomirira muzvara Johana Mamombe vaobhei Shava vari parunare muHarare natanonoka wandi weStudio 7. Kambani inogadzira chingwa yeInsco inoti mutengo wechingwa uchawedzerwa kutanga mangwana kubva padhora rimwe chete nemasendi makumi masere yakatarwa nehurumende mazuva apfuura kusvika pamadhora maviri nemasendi makumi manomwe. Kambani iyi yatumira mashoko aya kuvatori venhau isina kupa zvikonzero zvekuti sei yadaro. Studio 7 haina kukwanisa kubata vakuru vekambani iyi panhare mbozha dzavo. Vadzidzi vezvikoro zvepamusoro vari pasi peZimbabwe National Students Union vanoti kuondomoka kweupfumi munyika kwave kuvhiringidza dzidzo yavo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita muHarare nhasi, mutauriri weZinasu vatatenda mundondo vati matambudziko evadzidzi ari kuramba achiwedzera sezvo vabereki vavo vazhinji vasiri kuwana chouviri uye mari dzavanopiwa nehurumende dzavanozobhadhara dzisiri kuwedzerwa.
Kuti makwidzi kuda kuitwa fees asi kuti fadza zvichiburikidza nenyaya yekuti vabereki vedu kwavanosi mumabasa avo government hapana zvairi kuita. Kuti ikwidziridzwa mapei avo kana kuvapo mapei akuenderana nekukwira kuita maprices. Tikatasa zvenyaya yeaccommodation kuti mararo magarira kuita mastudents vakugara senhapwa, they are living like slaves. Hapana magarage akanaka chaiwo. Even marentals acho avanobhadhara ari kudhura ende asikukwanisa kuburikidza nehomwe yekudzimba kwavari kubva.
Vamundondo vanoti zvikoro zvedzidzo yapamusoro zvakaita seCatholic neAfrica University zvakakwidza mari yechikoro zvakanyanya. Vati Catholic University yakakwidza mari yechikoro kubva pamadhora mazana mapfumbamwe kusvika pachuru chimwe chine mazana mana. Vamundondo vatiwo kuzvikoro zvedzidzo yepamusoro hakuna pekugara zvopa kuti vadzidzi vanyanye kuomerwa neupenyu.
Mafizi tikatarisa paCatholic University yakakwira from $900 to $1,424 and also tikatarisa even an Africa University vakaita a sharp increment of over 45%. Tikatarisa maaccommodation kwaimbobhadharwa $60 to $70 bond masemester apfuura. At this time of the year, increase vari kuda mari dzodzo the same amount of money but in US dollars.
Munyori mukuru weZinasu vaAshley Pfunye vatiwo vari kushungurudzika zvakanyanya nekusungwa kwevatungamiri vevadzidzi apo vanenge vachiratidzira nekunyunyuta nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vapfunye vati kusungwa kwevadzidzi vekuLupane pamwe neGreat Zimbabwe University hakuvadzoreri shure vachiti vacharamba vachiratidzira kusvika matambudziko avari kusangana nawo agadziriswa.
Tine vatungamiri vekuLupane State University vasungwa ipapo tinoisana neSRC president wavo Silas asungwa nevamwe 6 vanga vasungwa ikokuLupane. Then we have my students asungwa kuGreat Zimbabwe University nhasi chaiye vasungwa vari 5. So izvozvo zvikuratidza kuti of course ma students vacharamba vachingodaro because my issues are not addressed.
Zinasu yati haisi kufara nemashoko egurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Amon Murwira ekuti vanoda kubvisa zvimwe zvidzidzo kumayunivhesiti zvavanoti hazvina basa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuna vamurwira. Asi sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepamusoro vaDaniel Molekele vaudza Studio 7 kuti vari kutozvizivisa kuziya kuti nemakuriro akaita zvinhu munyika vadzidzi vazhinji vave kutadza kubhadhara mari dzechikoro pamwe nepekugara vakati komiti yavo iri mubishi rekuziya nyaya iyi nemakurukota ehurumende.
Gore rino takatoona kuti zvinhu zvakatokwira zvikuru, saka tinotoziva kuti vabereki vakawanda nevadzidzi vakawanda havachagoni kuzvibhadhara mari zvakudhura maningi. Saka takatokumbira kuti tiite musangano neministry officials. Musangano wacho uchaitwa sondo rikuya. Tikasangana neministry tichaedza kuti tinzwe kuti vane plani here, vane mazano akaita sei kuti vagadzire nyaya iyi.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Munyika munonzi maita dambudziko guru munyaya dzezveutano sezvo michina inoshandiswa mukuderedza ukasha hwechirwere chegomarara yeradiotherapy isiri kushanda. Pamichina mishano iri munyika, mumwe chete ndiwo unonzi uri kushanda, mimwe isiri kushanda nekuda kwekuti hurumende inoti haina mari inosvika madhora mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu yekuti igadziriswe. Izvi zvakabuda mushure mekunge dzimwe nhengo dzeparamende dzashanyira zvipatara muHarare dzichiona mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveutano. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera.
Zvinonyadzisa zvikuru. Uye zvinoratidza kuti isu sevanhu senyika hatina hanya nezvinhu zvakakosha, hatinzwirane, hatina solidarity. Nekuti vanhu kana vasvika panguva yekurwara nechirwere chakaita sechegomarara, ndonguva yavanonyaya kuda masahwira nenyika nevatongi vanovanzwisisa. Mishina yekurapa chirwere chegomarara ichikana kuti cancer inofanira kunge iripo. Tiri kunyadzisa pakuti zvino tiri kutumira vanhu kuti vanorapwa kusouth africa nekuindia, imo muno munyika tichikwanisa kurapa zvirwere zvimwe chete izvozvo. Nyanzvi dzokurapa zvirwere izvi tinadzo, asi tiri kutadza kutenga mishina inoita $2 million, $3 million, $4 million, asi tichiwana mari yekuspenda nokuwesta pane zvimwe zvinhu zvisina nebasa rese, zvakafanana neinternational travel isina chainounza kunyika. Apa toda kutsiura vatungamiriri vedu kuti aiwa, isai mari pazvinhu zvakatikoshera tese.
Kushaikwa kwemichina iyi kunorevei kune avo vari kurwara negomarara vari munyika?
Kushaikwa kwemichina iyi kunoreva kuti vanhu havana maoptions okurapiwa navo, havana sarudzo dzavangaite pakuti ndorapwa sei. Dziripo dzimwe mhando dzegomarara dzoda kungorapiwa nemichina iyoyi yeradiotherapy iri kushaikwa iyoyi. Vanhu ivavo kureva kuti teita tosentensa kuti inini mangomirira chete kuenda kunosangana namusiki, hapachina zvatogona kuitirai. Were zvirwere zvacho, zvimwe zvacho zvinoresponda zvakanaka zvikuru kuradiotherapy, zvichitopa munhu makore akawanda okuti mwana anotodzidza akapedza sekondari akaenda kuyunivhesiti, munhu uri mupenyu, wapiwa extension yeupenyu netreatment idzodzi dzeradiotherapy nemishina iri kushayikwa kurapa gomarara iyoyo.
Pane zvingaitwe nehurumende here semaonero enyu kuti mishina yakadai iwanikwe ichiwanikwa munyika?
Iyaye mapriorities. Ndorangarira nguva yeinclusive government paya takatenga mishina malinear accelerator anoita maviri, manyowani, imwe yekuHarare imwe yekuBurawayo. Takatengamwo mishina brachytherapy machine nezvimwe zvimapisi mapisi zvimishina zvinodiwa kuradiotherapy zvakati wandei. Zvinoda nyanzvi dzacho kuti dzitsanangudze mishina yacho. Asi takatenga zvakawanda, radiotherapy department ririranga raakutoshanda. Changa chava kudiwa ndechekuti government irambe yakaisa mwoyo wayo pakukudza zvinhu zveutano, kuremekedza utano hwevanhu, vachive vachiisa mari, tumari tushoma tushoma. $2 million, $3 million, $4 million pagore haisi mari yakawanda, asi mari inovandudza zvikuru kurapa kwezvirwere zvakaita sezvirwere zvegomarara izvozvi. Pane vanotobatsira kana muchida mishina iyoyo veInternational Atomic Energy Agency vanobatsira. I remember vakatibatsira kutenga mishina iyi last time. Kacontribution kanodiwa kunzi hurumende iite ikako iri kukundikana kuiti. Zvinove zvinhu zvinonyadzisa pasi rose.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari vebato reMDC vari parunare muHarare naMavelous Muhlanganya wei weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mm-hmm. Vano varikutsvagurudza nezvemushonga wekurapa chirwere cheAIDS vanoti pane munhu wechipiri angaine utachiwana uhu arapwa zvekuti hachina utachiwana muropa rake. Nyaya iyi yabuda mugwaro rinonzi Nature. Mupepeti mukuru wegwaro iri muzvinafundo Ravinda Gupta wekuuniversity College of London vanoti vakashandisa zvinowanikwa mumuviri wemunhu kana kuti ma-stem cells kurapa munhu uyu uye vakamira kumupa maARV. Murume uyu uyo ati haadi hake kuzivikanwa zita rake akabatwa nechirwere ichi muna 2003 akatanga kunwa mapiritsi emaARV muna 2012. United Nations inofungidzira kuti pasi rose kune vanhu mamiriyoni makumi matatu nevanomwe vanorarama neHIV asi mamiriyoni makumi maviri nevaviri vachinwa maARV. Mukuru weUnited Nations High Commission for Human Rights, Amai Michelle Bachelet, vanoti vari kushushikana zvikuru nekuvharwa kuhofisi yesangano ravo inoona nezvekodzero dzevanhu munyika. Amai Bachelet vanoti hofisi yavo iyo yangaive nemakore makumi maviri nematatu iri munyika iyi yaibatsira zvikuru vanhu vakawanda. Vanoti kodzero dzevanhu dzakatanga kutyorwa zvakanyanya muna 2015 apo mutungamiri wenyika vaPierre Nkurunziza vakavandudza bumbiro remutemo kuti varambe vachitungamira nyika. Mutungamiri weAmerica waDonald Trump neZuro vakawedzera nerimwe gore zvirango zvakatemerwa vakuru vakuru muhurumende yeZANU-PF pamwe nemakambani anodyidzana nehurumende yavaEmerson Mnangagwa. Izvi zvinouya panguva yeva Mnangagwa nehurumende yavo vari kuti vari kuedza nepose pavanogona kutanga kudyidzana zvakare nenyika dzakanga dzambochekana ukama neZimbabwe munguva yeutongi hwaMugabe, zvikuru nyika dzekumawirira. Vachiwedzera zvirango izvi, vaTrump vakati maitiro evanhu vari pazvirango anokanganisa kutonga kwejekerere. Vakatiwo kodzero dzevanhu dzichiri kutyorwa nehurumende yavaMnangagwa. Hurumende yavaMnangagwa pamwe nenhengo dzeZANU-PF vanogarochema-chema nerekuti zvirango izvi zviri kukanganisa nyaya dzezveupfumi uye kuti zviri kukanganisa urongwa hwekukwezva vemabhizimusi vekunze kuti vapinde munyika kuzodyara mari dzavo. Nekudaro vanoti zvirango izvi zvinofanirwa kubviswa. Nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vanoti danho remutungamiri weAmerica iri richatoita kuti zvinhu zvinyanyooma muZimbabwe sezvo zvichiratidza kuti America haisati yagutsikana nenhanho dzafambwa nehurumende yavaMnangagwa.
Ndinoona sekuti zvichangoita kuti zvinhu zvirambe zvakaomera Zimbabwe nekuti zvirango izvi zvinoratidza kuti America haisati yavimba kuti Zimbabwe yafamba matanho airi kuti iyo Zimbabwe yafamba.
Vakuchera vanoti dambudziko riripo nderekuti hurumende yeZimbabwe inoda kuti ibvisirwe zvirango izvi asi iyo isiri kutorawo matanho ekugadzirisa zvakamboshevedza zvirango pakutanga. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDeva Mavhinga vanoti zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe zvekuramba ichityora kodzero dzevanhu pamwe nekushungurudza vanopikisa nevemasangano akazvimirira hazviratidze kuti ine chido chekugadzirisa zvinhu nekukasika.
Iko zvino zviri kuvatungamiri veZimbabwe kufuka kana kuwarira ngavakwanise kutizivisa senyika kuti vanoda here kuti zvirango zvibiswe voita zvakaringana maringe nekodzero dzevanhu. Iko zvino tinoziva kuti vatungamiri vebato rinopikisa vari kufungwa, vachishungurudzwa, vanhu vachirohwa, vanhu vakapfurwa nemauto, hapana akasungwa. Idambudziko.
Mutauriri webato rinopikisa reMDC iro rinopomerwa nehurumende yeZANU-PF kuti ndiro rakakoka zvirango vaJacob Mafume vanoti zviri nyore kwazvo kuti America ibvise zvirango izvi kana hurumende yeZimbabwe yakangomira kushungurudza pamwe nekudzvinyirira vanhu vayo.
Izvo zviri pakati peAmerica kani vacho vakatorerwa matanho acho vanoziva zvavakaita zvingafarirwi nemaAmericans. Vanongorega kakuzviita izvozvo, vanongorega kutsunga vanhu, vanorega kurova vanhu, vanorega kuuraya vanhu, vanorega kudzvanyirira vanhu veZimbabwe. Vakangorega izvozvo, nyaya yavo inopera. Isusu tinopinda pavi panyaya iyoyo.
Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato reZANU-PF vagadzira chirumhanzu vanoti havaone paine chiri kukanganiswa navaMnangagwa nehurumende yavo.
Ndofunga pasi rose tinonyatsoziva kuti
The American government ndiyo ine the biggest embassy in Africa and iri muZimbabwe. Izvozvo hazvishamisi nokuti zviripo zvavari kuda muno munyika zvatisingadi nazvo. Saka zvokuti pava nezvirango kana kuti hapana nezvirango kwatiri ezvizimbabwe hazvishandi nokuti nyika ndeyu takairwira takaifira.
Danho rehurumende yeAmerica iri rinouya panguva iyo vatungamiri venyika dzakawanda muAfrica kusanganisira mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vari kukurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe vachiti Zimbabwe inofanirwa kupiwa mukana wekuti imuke mune zveupfumi uwo wagwadama. Kusvika hurumende yaita zvinogutsa vana veZimbabwe pamwe nehurumende dzakaita seAmerica, Britain neEuropean Union, zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru ava nenyika dzekumavirira zvicharamba zviripo. Munhau dzemitambo, murayiridzi wechikwata chenhabvu chemaWarriors Sunday Chidzambwa ashevedza mukamba vatambi vake vemutambo mukuru we2019 Africa Cup of Nations neCongo Brazzaville. Michael Kariati anotitaurira kuti vashevedzwa vacho ndivanani.
Chee kwata ichi chine vatambi vatsva vaviri, Kelly Lunga uyo anotambira Red Goose kuGermany naAdro Muswe anotambira Leicester City kuEngland. Asi hachina Makulei Boni uyo ari kukanda zvibodzwa pamadiro kuchikwata chake cheLeyton Orient. Boni uyo akaberekwa kuEngland haana kudaidzwa zvichinzi haana kutumira mapepa ake ekugadzirwa pasipoti yemuZimbabwe mushure mekunge Lunga naMuswe vakaita izvi pachiri nenguva. Maneja weMaorias vaWellington Pandare vanoti Lunga naMuswe vachatambidzwa mapasipoti avo musi kwavanosvika muZimbabwe vachiwedzera ivo kuti Goni harina kuvharwa kuna Boni kana akatevera zvinodiwa. Asi chikwata ichi hachina shanduko huru pane chinozivikanwa neveruzhinji mushure mekunge Knowledge Musona, Kama Billiard, George Chigova, Tino Kadewere, Marvelous Nakamba, Tendai Darikwa, Danny Piri, Alec Mdimu naIvans Rusike vanzi vanofanira kuuya mukamba. Vamupandare vanotaura nezvevamwe vatambi vari kupinda mukamba.
George Chigova, Polokwane. Edmos Banda, Witbank. Petros Mari, FC Platinum. Nyasha Munetsi, Orlando Pirates. Jimmy Zingai, Power Dynamos. Alec Mudimu, Drills. Teenager Deve, Chiefs. Ronald Mbizai, Bloemfontein. Divine Lunga, Golden Arrows. Tendai Darikwa, Nottingham Forest. God Knows Murira, FC Platinum. Butele Zengwe, AmaZulu. Marvelous Nakamba, Club Brugge. Danny Piri, Golden Arrows. Richard Achiro, Herentals.
Vamwe vatambi vadanwa vanosanganisira Edmos Banda, Ronald Pumbidzai, Kudama Hachi, Nox Mtizwa, Talent Chawapiwa, Ovid Karuru na Teenage Adebe. Vamwewo vanotambira zvikwata zvemuno Petros Mari na God Knows Murwira veFC Platinum, Richard Ochiro weRentals na Leroy Mavunga weYada vapuhwawo mukana wekutambira chikwata chenyika ichi. Vamupandare vanoti vane chivimbo chekuti vakomana ava vachabata basa nemazvo.
Tiri kutarisira kuti chivakomana vataunganidza ava ndivo vakomana vachatiitira basa, vachatibatsira basa kuti tiende kuEgypt. Mukatarisa kuvakomana vataunganidza ava, vazhinji vacho ndivo vakatanga nayo nyaya iyi patakatanga neLiberia, kunze kwevashoma vakafanana naAdmire Muswe naKelly Lunga. Vamwe vese ava takabva navo patakatanga nyaya iyi, saka tiri kutarisa kuti vachingopedzisa nyaya yavo.
Maorias ari kungoda poindi imwe chete kubva pamutambo uyu kuti vaende kumafinal eAfcon ayo achaitirwa kuEgypt muna chikumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk The Connection na 8 PM, apo tiri kutarisa nyaya yekusungwa kuri kuitwa nhengo dzeMDC pamwe nevamwe vemasangano akazvimirira. Kana muchida kupinda muchirongwa kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Nhengo yeMDC inomirira kuwadzana East mudare reparamende vaCharlton Wende vanosungwa nemapurisa nhasi, uko imwe nhengo yebato iri muzvare Joana Mamombe vachiendeswa kuchikuru Birimand Prison, vose vachinzi vaida kupidigura hurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 5 Mbimbitho 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukubotshwa kwamalunga edale lePhalamende awebandla leMDC kuqhubekela phambili lamhlanje ngokubotshwa komela isigaba sekuwatsana umnumzana Charlton Wende.
Into yokuqala ukuthi umuntu kumele ephiwe trial ebekwazi sibekwazi ukucala lakhe ngelani. Njengalokho kwenzakala kuJoana Mamombe, she's a former SNASU gender secretary and Simalai. Yes, Katlis, ngoba siyakwazi kalacala.
Imizamo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamazwe afana leMelika leBhilitane ikhanya isiphelele eboyeni njengezithukuthuku zenja kulandela ukuqheliswa kwezijeziso zenotho.
Sibona ukuhlukuluzwa abantu ngendlela eyisimangaliso, sibona kubulawa abantu, sibona kubotshwa abantu abalembono ephikisayo, sibona amapholisa lokhu eziphatha ngale yandlela eziphatha ngakhona ngaphansi kwamgabe. Ngakho-ke akulanto ayenza uhulumende weZimbabwe ngapha elizweni ukuthi kube le nguquko.
Uhulumende uthi useqalisile uhlelo lokweboleka imali abanini bamabhizimusi abadilizelwa izitolo zabo kumbe abantshontshelwa impahla ngesikhathi sokutshengisela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukubotshwa kwamalunga edale lePhalamende awebandla leMDC kuqhubekele phambili lamhlanje ngokubotshwa komela isigaba sekuwatsana East umnumzana Charlton Wende egcekeni lendizamtshina eRobert Mugabe Airport evela kwele Namibia, kodwa akungazakali ukuthi icala lakhe lingelani. Lokhu kwenzakala elinye njalo ilunga ledale lePhalamende unkosazana Joana Mamombe obotshwe ngempelasonto eyalelwe ukuhlawula imali yesibambiso sebheyili wasiwa ejele leGurubi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Sefika phose amashumi amabili amalunga edale lePhalamende awebandla leMDC asebotshiwe kulandela ukutshengisela kukaZulu okwenziwa ngenyanga kazibandlela. Kulabantu mathupha abangamakhulu ambalwa ababotshwayo, abanye bakhululwa, kodwa abanye lokhu bevalela amapholisa ephakathi komkhankwaso wokubagudula. Ibandla leMDC lithi lokhu yikuhlukuluza nje kwamalunga alo njengoba ukutshengisela kwakugqoqwe inhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Unkosikazi Dr. Sibanda olilunga ledale leSenate emela eBulawayo Metropolitan uthe kulusizi ukubotshwa kwenkokheli zebandla leMDC kuzafanele behlale phansi ngenkokheli baphume lesinqumo sokulwisana lalesi sitha sokuthunjwa kwamalunga amabandla aphikisayo.
Ngenxa yodaba lona lolu kumakhosi abantu thiwa babotshiwe, kutsho ukuthi inkokheli zizahlala phansi zibona okokwenza, but okwakhathesa kulanto esingayikhuluma ngoba it's an internal decision ezathathwa.
Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Ostalo Sizibalaye udaniswe indlela uhulumende akhanya ejonge ukuhlukumeza amalunga enhlanganiso ezilelwa amalungelo oluntu kanye leziphatha amandla zebandla liphikisayo ele-MDC.
Into ebonakalayo uqala yikuthi-ke amadale ethu a-under capture ngondoda okuthiwa nguhotsi osebenza ukuphusha i-political agenda eyokuthi-ke bahlukuluze abantu abaphikisayo abaphikisana-ke lohlelo lwe-ZANU-P F eyohulumende ngendlela ezingekho emthethweni ngemva kokutshontshwa kwabamavoti ngomnyaka ka-2018 mhla ka-31 August. Yikho ubona-ke bebophe-ke abalwela amalungelo abacatshangela ukuthi basebenza-ke le bandla le-Movement for Democratic Change ethungamelwa nguNelson Chamisa. Njalo yikubona bebopheke namhlanje Honorable Charlton Wende, Honorable Joana Mamombe onguye omutsha oseparlamente ubotshelwe indaba yokufuna-ke ukugiqa uhulumende ngendlela ukhipha uhulumende esikhundleni ngendlela esingekho emthethweni okuthiwa yi-treason.
Kunjalo nje unkosazana Mamombe oleminyaka yokuzala engamashumi amabili lanhlanu onguye omncane kumalunga wonke awedayela ephalamende ubuyiselwe esitokisini wathiwa uzamiswa emthethandaba mhlaka-19 kuyona le nyanga ngemva kokuba umantshi uRumbidzai Mgwagwa ethe kulobufakazi bokuthi engabe ele cala. UMamombe wetheswa icala lokuthi wenza umhlangano lentatheli zindaba mhlaka-14 izibandlela eHarare ejojozela uZulu ukuthi agenqule uhulumende. Kodwa amagqwetha kaMamombe yena waboshwa kuvika edluleyo esemhlanganweni enyanga abekhonona ngokubotshwa kwakhe esithi akazange azise ukuthi ubotshelwani, njalo amahola angamashumi amane lasishiyagalombili edlula uMamombe lokhu esezandleni zamapholisa okusho ukuthi kumele akhululwe. Kodwa lokhu uMantshi Mgwagwa uthe kuzafanele amagqwetha kaMamombe bakuse kumthethandaba waphezulu e-High Court nxa befuna ukuthi uMamombe aphume ngebheyili. Ekhuluma le-Studio 7 igqwetha likaMamombe uMnumzana uBay Shava uthe bazakuya e-High Court kodwa bephenduka njalo kumthethandaba mhlaka-19 Mbimbidi bezovikela uMamombe.
We had made the preliminary objection mainly to the effect that the client, my client was improperly before the court.
Namuhla besiphikisa phambi kukamantshi ukuthi ukubopha lokuthunjwa kukaJoana Mamombe bekungekho emthethweni, njalo besisala ukuhlaliswa kwakhe ejele. Njalo besisithi ngesikhathi ebotshwa akazange aziswe ukuthi ubotshelweni. Okwesibili ukuthi amahola angamashumi amane lasitshiyagalombili wokuthi abezemiswe phambi komthethwandaba edlula elokhu esezandleni zamapholisa, kanye lokuthi kwakungela bufakazi bokuthi wephula umthetho. Kodwa-ke umthethwandaba uthe kulobufakazi bokuthi uMamombe wenza umhlangano lwetatheli zindaba. Lokhu yikho okwenze bathi engabe elecala. Ngakho-ke sizabuyela emthethwandaba mhlaka-19 Mbimbidi 2019.
Kunjalo nje inkokheli zezifundi ezeZimbabwe National Students Union lazo zichothoze ukubotshwa mahlayana osokubuye lakho kwenzakale kumalunga alihlanganiswe emakolishini athi eyelupane State University kanye le-Great Zimbabwe emaSwingo. Unobhala walihlanganiso uMnumzana Ashley Funye utshele iStudio 7 ukuthi bonke ababotshiweyo babotshelwa ukuthi bachothoza ukwehluleka kwahulumende ukuthi athuthukise impilo zikaZulu.
NjengeZimbabwe National Students Union asivumelani lokubotshwa kwabantu bebotshelwa into engela evidence. Into yokuqala ukuthi umuntu kumele ephiwe trial ebekwazi sibekwazi ukucala lakhe ngelani. Njengalokho kwenzakala kuJoana Mamombe, she's a former ZANU gender secretary and similar. Ngesikhathi lesi ngoba siyakwazi ukuthi kalacala asocala ukukhuluma phakathi kwabantu, asocala ukwenza i-press conference, asilocala ukukhuluma ukuthi i-government iyehluleka.
Kubikwa namhlanje amapholisa ebophe amalunga ezinaso amahlanu edolobheni leMaswingu ngemva kokuba betshengisele phezu kobunzima bempilo obubangelwa yikungamanga kahle womnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Imizamo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamazwe afana leMelika leBritani ikhanya isiphelele eboyeni njengezithukuthuku zenja kulandela ukuqheliswa kwezijeziso zenotho ezafakelwa iziphathamandla zebandla leZANU-PF lamankampani ngamazwe womabili. Intatheli zindaba yethu uNtungameli Nkomo usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uthe engena embusweni nyakenye, uMongameli Mnangagwa wenze ukuvuselela ubudlelwano phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe kwaba ludaba olusemqoka kakhulu kuhulumende wakhe. Ugijime waya emazweni achiyeneyo ekugcizelela lokhu njalo etshela amazwe omhlaba ukuthi umbuso wakhe uchiyene lokamnumzana Robert Mugabe ngoba yena engumuntu ohlonipha amalungelo oluntu njalo esithi amasango eZimbabwe asevulekile. Kodwa ngemva kokubulawa kwabantu libutho lamapolisa ngozibandlela, amazwe e-European Union aqelise izijeziso azethesa amalunga eZANU-PF ngoba esithi kusakunengi okumele kwenziwe ngohulumende kaMnangagwa ukuze adlelane kuhle laye. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uthethe inyathelo elifanayo izolo ngokuqhelisa izijeziso ezetheswa iziphathamandla zeZANU-PF yiMelika esithi ukhetho leZimbabwe kaluqhutshwanga ngendlela esuthisayo. Wengeze wathi uhulumende kaMnangagwa ulokhe engakalethi inguquko edingakalayo ephathelane lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu okungeza iMelika idlelane kuhle leZimbabwe. Umbuzo omkhulu ngothi kambe lokhu kuchiya ngapi imizamo kaMnangagwa yokuvuselela ubudlelwano lamazwe omhlaba. Nansi isiphathamandla se-MDC uDokotela Nkululeko Spanda oyisikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa.
Imizamo kaMnangagwa isuke yehluleka ngokushesha kakhulu embana kokubana etshengise ukuthi yena uzimisele ukubulala abantu nxa bengenzi akuthandayo kumbe bemphikisa. Bona yami ngeke sikhulume ngezenzo ze-America kumbe izenzo ze-European Union osegcekeni ukuthi izenzo zakhe uMnangagwa lohulumende wakhe yizo ezisuke zakhetha ukuthi kufanele kwenziwe njani.
Lanxa uSpanda esithi uhulumende kaMnangagwa uzokhele amalahle ekhanda ngokuqhubeka esephula amalungelo, ilunga leZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma uthi amazwe angentshonalanga aphatha uMnangagwa ngesandla esilukhuni lanxa esekubeke kwacaca ukuthi uzimisele ukuletha inguquko kundaba zokubusa kuhle lokuhlonipha intando kaZulu.
Ubaba uMnangagwa ekungeneni kwakathesi ngakabe lesikhathi eside, ngakho ke awusoze ukhangelela ukuthi nainto zonke zihle zivuke sezilungile. Yinto emele ilunge mbijana mbijana kuhamba, kodwa into eqakathekileyo siyakunanzelela ubana ubaba uMnangagwa ulayo into ekuthiwa willpower ngesikhiwa yokuthi into lezi zikazilungiswe. So into ekhona yokuthi ngabe abantu bamnika ithuba lokuthi into lezo zinjani zilungiswe, ngoba yikho akufunayo konokwana ngakwalanga asiyalanga amaphutha akhona, kodwa phela yinto engaso zibuye overnight, yinto ezabe ilungiswa mbijanambijana lathi sesifike lapho kumele sifike khona. Kodwa ubaba uTrump ukuthi na abe sefaka ijeziswe ngendaba naleyo, mina mbona nganto yikho lokho esho ukuthi ngesikhiwa is a hypocrite ephelelelo sibi.
Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube uthi lanxa abeMelika labe-EU sebeqhelise izijeziso zabo, uhulumende weZimbabwe kumele aqhubeke ekhulumisana lamazwe la.
Imizamo kahulumende weZimbabwe ukukhulumisana lamazwe anjengeMelika kumele baliqinise kakhulu, ngoba akula ngenye indlela ngeke bathi ngoba phela nanku sekufakwe izijeziso zenotho kumbe zikhulisiwa kula nto esingayenzi, ikhona into engenziwa yokuxoxisana labo uguquke futhi ngendlela abakhangelele ukuthi kuguquke ngayo.
UNcube wengeze wathi kuyadingeka njalo ukuthi uMnangagwa lohulumende wakhe bachiyane lokuhlukuluza abantu.
sibona ukuhlukuluzwa abantu ngendlela eyisimangaliso, sibona kubulawa abantu, sibona kubotshwa abantu abalembono ephikisayo, sibona amapholisa lokhu eziphatha ngaleya ndlela eziphatha ngakhona ngaphansi kukaMgabe. Ngakho-ke akulanto ayenza uhulumende weZimbabwe ngapha enokuthi
kuhambe uza kuguquka na ngokuya kwesikhathi uhulumende weZANU-PF awahloniphe amalungelo ngendlela esutisa elemelika lamanye amazwe aphetsheya afike kuzinga lokwesula izijeziso. Njengokutsho kwabadala, sizayicela isivuthiwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguNtungameli Nkomo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Kulomlimi wesigodini esigabeni seMathopeleland South ohlaselwe ngamasela phakathi kobusuku kunsukwana ezisanda kwedlula abulala inkomo zakhe ezinhlanu qede achiya inyama yonke ibuthelelwe. Lanxa lokhu kukhanya njengemisebenzi yolunya, kunakanelwa ukuthi amasela la asuke aphanjaniswa asebaleka engakafaki inyama emoteni. Umlimi lo unkosikazi Nomalanga Sibanda uthi uthukuthele kakhulu ngesehlakalo lesi. Uthi njalo okumdanisayo ukuthi amasela la akawakabotshwa. Ukuntshontshwa kwenkomo kubhahile elizweni lonke jikelele kulezi nsuku, manje umthetho uphatha amasela ezifuyo ngesandla esilukhuni. UNtungameli Nkomo, Studio 7, uxoxe loMasibanda wamchasisela okunengi ngokulahlekelwa kwakhe.
Inkomo zazilele zezidingo ezingekho, zazingu-10 ezazithethwe. Bayadinge bazisela. Kwasekuthe kuseni kuyisonto, basebesizomnye umama ebuya esithwethi khona, Sibanda, ubudinga iy'nkomo zakho? Besithi umntanami ohlala eplazini. Ubudinga iy'nkomo zakho, Sibanda? Iy'nkomo zakho sizibone laphana zibulewe zonke, iy'nkomo zakho zabulawela eplazini likamakhelwane. Umakhelwane wahle watshelwa nguye owahambayo kuyaripota emapholisa esigodini. Thina sisesigodini number 22 Woodlands. Nguye ohambayo umakhelwane awaripota emapholiseni.
Abanjwa yini amasela la?
Amasela lokhu engakabanjwa, asikezwa le clue kakula. Sapho ngokuthi sithi sibuze emapholiseni kuvika ezimbili ezidlulileyo, amapholisa athi khona kulabanye futhi abadlelwe ezinye inkomo ezimbili duzani lasethandweni khona phana duzani langakithi. Bathi sizalitshela uMasinyezi, kodwa akuvela kukabili ngitsho lo mzila ngitsho.
Ukutshontshwa kwenkomo ludubo olubhahileyo vele khona ngapho esigodini, kumbe bekuqala nje?
Nxa besitsho bathi khonokho kuze kube ngumhlambi omkhulu ovele emntwini oyedwa, kade yinto abayiqalisayo.
Babulale zingake zakho ezinhlanu?
Ye, kwezami babulale ezinhlanu. Ezinye zatholakala zilokhu ezini duzani lakhonapho lapho okwabulawelwa khona ezini lezi zazimbili, ngoba nabona babethe zingu-10 kodwa thina kwaphetha kudiscover ukuthi hhayi kutho ukuthi ade bekhube zingu-7.
Usele lezingaki pho?
Ngisele lezingu-32.
Uyatsho ukuthi akukabotshwa muntu, manyathelo bani eseliwathethe pho ukwenqabela izigilamkhuba ezinje?
Sithe kwenze njalo sahle saziza ukhansila, wabuya kusini khonapho siseselamapholisa. Sasesikhuluma sasebesithi alibana lesifoma i-neighborhood watch, yikho thina sasesithi hayi sasiza kuzwa-ke ngabakhulu besigaba, njengokuthi njengoba sasitshele ukhansila ukuthi siza kuzwe sithi ngcono kwenze kubenje. La mapholisa ayetsho njalo ukuthi foma nini i-neighborhood watch, kudiwa ngokuthi abantu laba babe be-armed.
Alo ke ngonkosikazi Nomalanga Sibanda, isakhamuzi sesigodini esigabeni seMathabeleland South esibulawelwe inkomo ezinhlanu ngamasela kunsukwana isanda kwedlula. Ubexoxa icingweni lo ntungameli inkomo Studio 7 ekhona le esigodini.
Yebo 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 mthwakazi omuhle okhulumayo ngoMike Hobe umsakazi wase Studio 7 ngithanda ukulinqusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection ngo 8 ntambama lamhla kuhlelo sixoxa ngokuxokozela eZimbabwe lapho kuboshwa khona abalandeli bebandla le MDC elikhokhelwa ngumnumzana uNelson Chamisa abagoqela unkosazana Joanna Mamombe yena omela isigaba seHarare West edale lePhalamende siyezwa njalo ukusukuboshwe elinye njalo ilunga ledale lePhalamende umnumzana uCharlton Wende lina lithini ngalokho okwenzakalayo eZimbabwe abafisa ukwengena kuhlelo sithumezele umlayezelo ku WhatsApp unombolo esithi +12024650318 Hayi ke zulukantaba asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMike Hobe ngo 8 p.m. Bye bye.
Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yezisebenzi yakwele Sudan ikhuthaza izisebenzi zonke zelizwe ngaphandle kwezisebenza ezibhedlela leminye imisebenzi eqakathekileyo ukuthi zikhalale umsebenzi ngenjongo yokubamba umongameli Omar al-Bashir ngamandla ukuthi asuke esihlalweni. Omunye umahluli wele Melika useyale ukuthi udaba lwentombazana eyasuka kwele Melika yaya kwele Syria ukuyaba lilunga lwabalwa becatsha beISIS lithoniswe ngesiphangiphangi ukuze luntombazana aphenduke elizweni leMelika. Ale balaleli yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Uhulumende uthi useqalisile uhlelo lokweboleka imali abanini bamabhizimusi abadilizelwa izitolo zabo kumbe abantshontshelwa impahla ngesikhathi kutshengiselwa ngenyanga kaZibandlela lonyaka abantu besola ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota lokungami kuhle kwezomnotho. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lengcwethi kwezomnotho kanye labosomabhizimusi ngalolu daba.
Kulandela lokhu ukutshengisela, uhulumende wabomba ikomiti ekhokhelwa ngumphathintambo obona ngezamafekithali umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ukuthi ihlolisise lolu daba njalo ibone ukuthi amabhizimusi ayasebenza njalo. Omunye usomabhizimusi wakobulawayo oyisiphathamandla sebandla lezanu-PF umnumzana Joseph Chuma uthi kuyancomeka okwenziwe nguhulumente.
Ngibona ngani ngumcabango omuhle kakhulu kahulumende okubona kufanele ubana ancedise abantu laba abaluthelizo labo abatshisele izitolo zabo ukuthi bakwanise ubana bavule futhi ngumbono omuhle kakhulu. Njalo into engiyithandileyo ayisiyo mali ephiwayo, imali ekuthiwa yiloan ekutshengisa ukuba bazayibuyisela noma-ke iyabe nama-interest amancane khona kubana kuyasifundisa ubana sibe be-responsibility njengabasomabhizinisi njalo ingadlaliswa ngoba nxa ukwazi iyakuyeni imalana asozilidlalisela bakhona abanye abangasuka beyithathe kwaphana kunokuthi ahambe ethenga impandla zokufaka esitolo egcine sekuthenga imoto yakhe lapha esefuna ukufashayini. So khona okuzayo ukuthi abantu basebenze leyo mali ngendlela eqondileyo epheleleyo.
Kodwa ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Bulisani Ncube ulombono owehlukileyo ngalolu daba.
Yini asomqondo omuhle okade kuqondile ukuthi banikwe bakhompasethwe ngoba nxa ubanika ilona ubancede usubanike imali yokuthi babhadale ama suppliers phela ama suppliers abo izikhathi eziningi abanika ama 30 day account abaningi babe vele bengabhadale lokho ama ichukela babelibekuwodile lapho kwakubekuwodile ngoba kune 30 day account abasakuthengisana ngoba niba bethe ukuthi bazakuthengisa bathole iprofit bese besiyabhadala ke basale le profit kanti nxa ubanika ilona usho ukuthi bazayibhadala ile interest bevele belesikweleti sebelezikweleti ezimbili bazibhadale bazithengi zombili urhulumende azizayiswela imali ngoba yikelayo kodwa phela urhulumende uyataxa ukuthi athole imali so uyabezabona ukuthi enze njani but ivele i-way forward ukuthi urhulumende abakhombazele
ekhuluma emhlanganweni labalandeli bebandla lezanu p f umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthe osomabhizimusi abafuna ukuthola imali le kufanele bezothatha amaphepha amafomu ehofisini yakhe yokwenzela ukuthi bewagcwalise beyifinyelele. Umnumzana Chuma uthi lokhu akutsho ukuthi imali le izatholwa ngabasekeli bebandla lakhe kuphela.
Umama uMancube ekhuluma esendlule ebebikela abanikazi bomhlangano wezanu PF ukuthi bona uhulumende useyenzeni engasho ukuthi bona imali amesibuya kubona laba bantu ngoba imali eyakosomabhizinisi abavele kade benamagosa abagqekelwayo njalo abashiselwayo and ungakhangela nxa susiya kwaphana endabeni enjalo awuselani lokuthi umuntu lo ngwaliphi bantu ngwani sokusiya ngokuthi umuntu lo uneshobhini egqekeziweyo njalo uneshobhini kumbe etshisiweyo andibana akwanisa ukubana ayenzeni afinyelele ukuthatha leyo mali so leyo mali angibona ukuthi kona ingabuya isohlangathini kulezepolitiki laphana nje ebechasisela abantu ngoba umuntu uyakwazi ukuthi nanxa umuntu angangena uba ngu-m p ungeniswa libandla elithize nalapho unxa umuntu esebuminista ngale umele lokhu abekuyele siyaripota ebandleni lakhe lapho njani asukela khona so okuchasisa kukaminista ebantwini bezanu p f laphana akusiyo nto embi kumbe singathi ethusayo uvikela abantu abamsuse phansi bamfikisa lapha akhona uthi bebekwazi ukuthi kathesi kuyenzani kathesi kuyenzani so lokwana akula nto embi njalo akutsho ukuthi kodwa into leyo isingena kwezepolitiki.
Amabhizimusi la agqekezwa kwathi amanye atshiswa njalo uhulumende uthi alahlekelwa izigidi phose ezingamachumi amabili zamadola. Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa usanda ukukhokhela umkhosi wokunikeza abanye balaba osomabhizimusi kobulawayo amafriji avela kunkampani ye-Varum Beverages. Lanxa uhulumende esithi ngabasekeli bamabandla aphikisayo abagqekeza izitolo, eminye imbiko eyaphuma emthethwandaba yaveza ukuthi abanye abasekeli bebandla lezanu PF kanye lamasotsha baphatheka kulokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, ngingusithandekile Mhlanga.
Wololo ingoma kaBongekile Simelane oyazakala kakhulu ngegama lokuthi Babes Wodumo. Siyazike sikhuluma nje kulendaba esegudwini lapho uBabes abonakale kumabona kude echaywa ijahala ke uMampintsha yena oyaziliwa ngelokuthi Mandla Maphumulo. uMampintsha ke usehlawuliswe imali i-R2,000 ye-bail. Ye, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ukubotshwa kwamalunga edale lephalamende awebandla le-MDC kuqhubekele phambili lamhlanje ngokubotshwa komela isigaba sekuwatsana East umnumzana Charlton Wende. Siludgqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama uChris Gande lichiya ke kuStudio 7 Live Talk lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.